Ten. Soro no de mama figure ground.
Send any.
Soro no de mama figure ground. True. And then me told him to wear down, wear down. You try to follow part of Fungal Panem Buddha, you know, yeah, that water gets about you in the brown. I was right. Zuku Bosha. But not go to Chaka Katash, the old. Kana rudi hama dzaka fadzine mhosva pamwe ndezviro pamwe akatobheja kuti hangatenge moto mondiregerere pamwe ndiri rong pamwe ndiritonyepedzera pamwe zviri strong pachishona kuti toti hama dzose maboy varoi kana vobheze but I feel like ndakunida futi asitoziva kuti ndogara kupi ndotyira panomira nene mumagroup kwakabatanidziro zvinhu zvacho zvine simba izvo ihopo vanowisa kuti vatone chipvise havatone reminder nemaalarm ekumuka kuzondimukira akatime zvandofila kuti azvisungira pamy mam vanosara vachishopika kumaraini vagosara vachirumbidzana vabenge havagari kure vese vazvikure hanzi 10 ngabenge 10 ngabate bo hanzi 10 hasi muchene 10 hasi kutona 10 hasi kufona 10 hasi joga reverse hasi kuso 10 kule arespect dada uro vadaundidzora pfumo dzenyu fugaitsa kana masaya vekutaura navo funga ingano kana muromo muri kupisa wanguru maitano kana mauya zotsvaga mbiri wangu puhwa isano mubvepano teritori inoda ziso rine hope dziri kure neziso rekuseri rinotione zviri shure musangokutangira nakunyangirana akati kufarira nakuvakidzana akanyepa love in a space haikabire tunyaya love in a space haitsamwise mujaya love in a space it can never overstep
vanhu kudzimba dzavo
musoro unotema unopfeka crown
true
vanhu vane godo rinotopedza
pao
gezai minyama iri kusenza shavo regaite matama ari kupedza satsi nedzatanzo mashoko anorema mhainde ero hapana chandimutsa kudihendemuku vachangonoiridza iyo mhere kusvika pungwe hamuchina rairo mudzimba vana baba vana venyu vese mimba dzakabva vana venyu vese baba rima rakavanzwa rokustrokesai mukarisiva musoro unorema unofeka ground neniwo ndomusoro
intondiweyadown
salido the youth speaker of the truth unyarirawo kupi